Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeduza nasi chipiri chivabu 21-2019. Sangano Re Center for Community Development in Zimbabwe rinoti urumende inofanirwa kubvisa muusungwa mushandi wesangano iri va George Makoni pamwe nevamwe vake vanorwira kodzero dzevanhu vatatu vanoti va Frank Mpahlo, The Transparency International Zimbabwe, Tatenda Mombe Yarara, We Citizen Manifesta, Pamwena Muzvare Gamushirai Mukura, The Community Tolerance and Development Trust. Vana ava vakasungwa vachingosvika panhandare yendege muHarare nezuro manheru. Mafuta edzimotokari ogara akanetsa munyika, mutengo wawo uchingochinjwa nguva dzose izvozvo pakuti vanoshaya vagare vakaomerwa neupenyu. Zvikoro zvinovhurwa munzvimbo dzakarohwa nemafashamu emvura mumatunhu eChipinge neChimanimani kumaNikaland. Muchirongwa cheThe Connection pa Live Talk chevechidiki na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Takatarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.